Tichiona izvi ngoramba zvichiitika mavhiki ose nekuti yedu petrol price yedu yakudzidhema ino hane exchange rate. Tikangoramba tichiona exchange rate yezimbabwe dollar versus american dollar ichingochinja-chinja nefuel yedu inochinja. Mavhiki maviri apfuura exchange rate yakambodonha nefuel yakambodonha mbijana. Saka ndizvo zvatichagona tigara tichingoona zvichiitika kusvikira Zimbabwe dollar neUS dollar tawana rate kuti Zimbabwe dollar inokupa maUS dollar mangani. Tikava nerate iyoyo tichaona kustabilize kwatoti kustabilize kwatoita kuziva kuti price yedu yefuel inenge yakwira nguva yakareba isina kupfuura nguva yakareba isina kukwira.
Saka muri kuti aya ava magariro tsoro kushaya nyanga.
Chinhu chatofanwa kutarisira kusvikira taona kuti Zimbabwe dollar rakasimba sei kana richikwikwidzana neamerican dollar. Kana zvisati zvasvika ipapo tichangogara tichingoona mavhiki nemavhiki kukwira kana kudzika kwefuweri.
Ko izvi zvinorevei kune mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda wanda muzvitoro?
Zvatozochema nguva yakawanda ndeyekuti mitengo inokwira kana fuel ichikwira. Asi tozoona kuti panonzi exchange rate yadzika nyange kana fuel yadzika mumwe mutengo haidzokeri kumashure inongoramba yakadaro. Saka ndipo patotaona kuti ivo vatoti corporate Zimbabwe mabhizinesi emuZimbabwe ndipo patoona umbavha hwavo. Havatarisi kuteera ivo kwavari kana vachingobhenefita vanongovhara zvatongoti vanochengetedza investment yavo. Havazotarisi kuti kana yachinja kuti idzike navo vodzikisa. Hatisatambonzwa kudzika kwemapuraizi nguva yareba kusingadziki kwapuraizi nyango iyo exchange rate ichifluctuata ichitaridza kudzika dzimwe nguva. Tikazvisa pagraf tiatasira kuti zvimwe zvinenge zvisina effect kukwira kunenge kwaita fuel compared kukwidza kwanenge kwaita exchange rate. Zvinoreva kuti ivo vana mabhizimusi vanongokwidza panonzi kwakwira fuel kuti vangoita mari vasaluze.